A very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 21st, 2016. And this is Live Talkers Diaspora Forum. And tonight we are talking about the United Nations General Assembly, where President Robert Mugabe today gave his annual address. And I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly in New York, where dozens of Zimbabweans have flocked to demonstrate against President Mugabe's 36-year-old rule.
To join our discussion, phone us directly at 1-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency, 6065 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday.
Ngibonengani izizathu azinikayo lezi nezinhle kakhulu njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe elinjengeBotswana kuregion eyasesadak ekhulumela egcekeni esithi hhayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kwele Zimbabwe.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le olwe-Security Council kaluqhubi kahle elikwenzayo.
My country, Zimbabwe, is...
Zimbabwe yanga yaparura chirongwa cheZim Asset chekuvandudza upfumi. Chirongwa ichi changa chichienderana nechirongwa cheUnited Nations chakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rose.
Once again, good evening, Zimbabwe. Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly in New York, here in the United States, where dozens of Zimbabweans have flocked to demonstrate against President Mugabe's 36-year-old rule, and Mugabe gave his speech today.
This year, dozens of Zimbabweans converged outside the United Nations building in New York with placards denouncing President Mugabe and singing songs denigrating Mugabe, urging him to step down.
At the same time, United States Pan-African Civil Rights Movement December 12 also converged outside the United Nations building in support of President Mugabe.
Ongu nasi vatereri nyayatiru kukurukura. Pamwene vatariri, inyaya ye zviri kutora matano kumuzinda we United Nations ku New York, uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura mangwanani anhasi vachitaura kuti aiwa nyika yavo iri kukundikana kuenda mberi kana kusimudza zvirongwa zvayo zvakafanana neZim Asset nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzekumawirira vabatawo nyaya yekuti hapasi kubuda pachena kuti urongwa hwekusarudza munyori mukuru mutsva achanga kutora chigaro kubva kuna vaBan Ki-moon ndiani uye zvichafambiswa sei vachiti nyika dziri muSecurity Council dzine dzisiri kubuda pachenawo panyaya iyoyo ndo zvimwe zvavari kugunun'una nazvo zvagara zvichichemwa nenyika dzakawanda dziri kuti dai paitawo kuti pawedzerwe nyika dzinopinda muSecurity Council uye pange pachibudawo pachena kuti matanho ari kutorwa akadii. Vana veZimbabwe kubva nemugovera wapfuura vari kuungana kumuzinda weUnited Nations ikoko pamwe chete nekumuzinda weZimbabwe kuNew York vachiratidzira vachiti aiwa hatichada kuramba tichitungamirwa navaMugabe nehurumende yavo nekuti vakundikana kunge vachiendesa mberi nyika zvaakuita kuti Zimbabwe irambe ichipinda mumadhaka upfumi hwenyika huchiramba huchiondomoka. Saka nhasi tiri kuedza kutinzwa kuti zvinhu zvakamira sei ikoko. Tine mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ariko kuNew York ikoko. Tichaedza kuti gomubata pamwe nevamwe vana veZimbabwe variko ikoko kusanganisira Dr. Thomas Mapfumo muimbi anozivikanwa pamwe chete na Dr. Patterson Dzamara vakabva kuZimbabwe vachiuyewa ikoko na Pastor Ivan Mawarire tanzwa kuti variko ikoko nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviriko kuNew York. Chris
Yebo Jonga, lamhlanje balaleli Inhloko yendaba yethu lamhlanje esegudwini ludaba lomhlangano omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka o-United Nations General Assembly owenzelwa khonapha eMelika edolobheni le-New York. Kusukusela ngomgqibelo iningi lezizalwane zeZimbabwe elihlala khonapha kwele Melika bebebuthana ngaphandle kwamahofisi United Nations khonale behlabela bethwele amabhakani abathi wona umongameli Mugabe kasuke esihlalweni njalo bebetshengisela lesigodlweni sommeli weZimbabwe khonale eNew York. Njalo siyazi ukuthi kulabanye abaningi abavele eZimbabwe ababalisa uPastor Ivan Mawarire, lomhlabeleli olodumo umnumzana Thomas Mafumo laye ukhonale. Namhlanje silethemba ukubana sizaxoxa labo bona labo abanye engibachoyo abafana lomnumzana Thomas Mafumo labanye nje sizaba sixhumana lani ke balaleli lilalo ithuba lokuthi listinte ku WhatsApp number yethu ethi yona 1-202-465-0318. Lingasithumela ke imessage siyenelisa ukuthi silichayele ucingo silifake emoyeni sixoxe ngodaba lolu jonga.
Andizvozvo Christanza uti parunare zvino tana Dr. Noah Manyika ichimwe chezvizvarwa zveZimbabwe variko kumuzinda weNew York ikoko pamwe nemuzinda weZimbabwe kuNew York kuUnited Nations vachiratidzira vamwe vamwe vanga vachibatsirana mukuronga kuratidzira ikoko kwakusvitwa muno muZimbabwe, asi vanoshandawo nesangano rinonzi Build Zimbabwe vachigara kuNorth Carolina. Parunare tinawo zvakare vaDen Moyo vanove sachigaro webato reMDCT mudunhu reAmerica varikuwo zvakare kuNew York kumuzinda weUnited Nations pamwe neZimbabwe ikoko kuri kuratidzirwa. Togamuchirai paStudio 7 Live Talk Dr. Manyika.
Thank you very much. That's what I'm going to say.
Ndizvo zvo tokugamuchira iva Den Moyo pachirongwa.
Thank you very much. Tinotenda.
Ndizvo zvo Chris pamwe ungada kutanga kuchingamidza makurukota edu atinawo pachirongwa.
Yebo jonga. Yes, iqale ngawe mnumzana Moyo. Unjani baba?
Ngiyaphila baba, unjani?
Hayi, siyaphila, siyakwamukela kuhlela.
Thank you, ngiyabonga.
Yes, amukele njalo lo mnumzana Manyika. Kunjani baba?
Siyaphila sibili, singabuza lini.
Hayi, siyaphila, siyathaba ukuba lani. Sizwa kuthiwa lo mhlabeleli kade simkhangelele uDr. Thomas Mafumo la uyasi siyamamukela uMafumo vaMafumo makadi.
Hayi wathi wena makadi.
Yes, jonga maybe can start the ball.
Totanga navaManyika kuti vatitsanangurire kuti zvinhu nhasi zvafamba sei tanzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura kumusangano ikoko vachipo zvichemo zvavari kutaura kuti ndozviri kukundisa nyika kuti inge ichiendera mberi. Imi vana veZimbabwe vari kuratidzira ikoko matambira sei kutaura kwavamugabe?
Chinhu chiri kuita kuti nyika yedu isaenderere mberi ndechekuti vana veZimbabwe havabvumirwi kutaura zvichemo zvavo, uyezve havabvumirwi kuti vauye vazobatawo nevamwe vachipa mazano avo kuti nyika yedu inogona kuvakwa sei. Hapana chimwe chinokunda ichocho. Pane vanhu vashoma iye zvino vari muhurumende vanoda kudya voga, vasingadi kuti vana veZimbabwe vawanewo zvavanowana. Zvimwe zvokuti kana kuti tingatarisire kuti nyika yedu zvinhu zviri kuenda musango nemhaka yekuti kune masanctions kana kuti kudini, iyo idzo ndedzimwe nyaya. Detakwanisa kuita izvo zvinhu zvatinokwanisa kucontrol, kupanana vana veMuzimbabwe, kupa vana veMuzimbabwe mvumo yekuti vaite izvo zvavanogona kuita kuvakanyika yavo. Saka vataura zvavo vakuru ava, asi tinoziva kuti chii chanetsa kumusha. Chanetsa ndicho chokuti pane vashoma vanoda kudya voga.
Toenda kuna Dr. Mapfumo, tonzwa kuti matambira sei kutaura kwaita vamugabe nhasi.
Ina hapana chandambonzwisisa ini nokuti ivo ndo vari kukonzera maproblems. Vari kurambira vari pachigaro chiiyo vachiona zvinhu vatadza. Kana tatadza kavarumeka, tichinge tatadza kana tiri vanhu vanoziva vane chido chevanhu, tinotaurira vanhu kuti ava isu varume tatadza, tinombopawo vamwe voitawo. Uri kupanzwisisa?
Ndizvozvo.
zvese izvo zvatiri kuda kuedza kutsanangura tichipa vamwe mhosva hazvisi izvo zvadzosera nyika pasi zvadzosera nyika pasi umbavha umbindindoga watinoti dictatorship wokuti iwewe ndiunoda kuiti zvese zvaunoita iwewe ndo zviri right makambozoona kuti kuti mukuru iwe uri kutaura nyaya iyoyo handiti varungu vakatorerwa mafamu iwe ndiwe mukuru wenyika wonzi wakatora 13 mafamu zvinhu zvinorevi izvo mbavha ndiani ipapo ndoda kukubvunza iwo mbavha ndiani kuti vanhu vese ava vabava vari kuona mugaba achiba unobanzwisa musaroreka imbwa vakaviga tsvimbo makaviga mpii mugabe ndiye ari kuba kuti vanhu avabe ava vari kutedzera mugabe vari kuziva kuti mugabe akataura naiwo vachamutaurawo kuti kweiwewe zvauri kuita zvausi kuzviona izvi makambozoona munye mukuru wenyika anotora anoti hanzi tiri kupa vanhu rendi iwo otora 13 mafarms enyika ndokupa vanhu ivikoko ende apa ivhu racho uchingopa vanhu vanokusapota iwewe ndochirudzi ichocho makamudzoona politics kana munomu hongu tina naDonald Trump vanovengana vanochichi kati kana vakugadzirisa zvinhu zvekuamerica vanobatana semaamericans murikubanzwisisa
ndizvozvo
havaiti vari vega vega uyu kwake kwake ega hatidi kutyidzirana nezvinhu zvisina nebasa rose zano yakauya kuzosecha vanhu iye zvino nyika yaenda to the dogs because of zano kumaitiro avo avanoita hatimboda kuti timboda kunongedzerana kuti hanzi masanctions kuita sei hakuna chinhu chakadaro inga smith akanga aine masanctions achizvidzana nesouth africa but akasurvivha sei nguva yehonga
ya ndizvozvo rambai muri parunhare vamapfumo Chris
yebo mnumzana moyo wenu ngasitshela ukuthi uthini ngembiko kamongameli Mugabe ayethule lamhlanje e-United Nations
mina ngingakutsho ukuthi uMugabe usefana le-record eqhamukileyo ngoba sonke isikhathi ma ayethole i-opportunity yokuthi akakhulume e-United Nations ayikho nje into ayikhulumayo eyakhe ilizwe laseZimbabwe inhloso yakhe nje yikube elokhu eblema amanye amazwe le-west ukuthi ibona ababhidlize ilizwe lethu thina kodwa sisazi ukuthi iqiniso yikuthi ilizwe libhidlizwe nguye nge-corruption ngokuvumela i-corruption lokwehluleka completely ukuthi akhe ilizwe uyazi ma ukhangela isimo seZimbabwe ma ungathi umbuso weZimbabwe ungawufananisa le-olevu singathi uMugabe nje uthola ama-u eserepeate kayi-36 elokhu ethola ama-u ngoba ayikho nje into ayenzayo ekhanyayo angathi yakha ilizwe lethu konke nje akwenzayo yikubhekana lokuthi imuli yakhe lalaba abaseduze kwakhe ibona abadlayo ibona abaphila impilo ephakemeyo ekubeni isizwe sonke sidubeka instead of ukuthi akhulume ukuthi yini angayenza le government yakhe ukuthi bathuthukise ilizwe leZimbabwe konke sikuzwayo nje is the same rhetoric yokuthi hey i-west ama-sanctions hey i-regime change angathini ukuthi atsho ukuthi izifiso zabantu bona abantu bami kuphi ngombuso weZimbabwe ukuthi athi uyalungisa ama-elections ukuthi kube lama-electoral reforms azoyenza ukuthi kube lama-results azovunyelwa azovunywa ngabantu bonke yi-SADC, United Nations, ne-International Community ukwenzela ukuthi sazi ukuqhubekela phambili le nto ayenzayo yokunsarela esihlalweni ezif yena nguye umambo weZimbabwe kumele iphele and ngakho thina sithi abantu bakithi asiqhubekeni siphushe ukuthi umuntu loma ngaphuma esikhundleni yena le government yakhe esikuleli lizwe lakithi
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana ungayala ulokhu ubambile ecingweni khonapho
ngiyabonga Dr. Manyika what can you tell Zimbabweans about President Mugabe's speech at the United Nations General Assembly today and the reaction from Zimbabweans who are demonstrating there?
Well, it's, we have heard the same thing said over and over again, particularly in the past 10 years or so. It's always somebody else's fault, isn't it, when President Mugabe speaks? It's never the responsibility of the Zimbabwean government that he has led since independence. The reality of the matter is that we have a situation in Zimbabwe which needs to change right now, and we have to have political change right now, actually. In fact, if President Mugabe loves our country as he says he does, we would begin a process of transition right now to a different kind of government and a different kind of political culture where the people of Zimbabwe are allowed to play a part in the building of their own nation. Think about this. 80% of Zimbabwe's skilled workforce is out of the country. 80%. There's a reason for it. And the diaspora is the one that keeps Zimbabwe afloat, really, with their remittances of over $1 billion. The same diaspora which keeps Zimbabwe afloat, and now they're talking about taxing the diaspora, which is ridiculous. These very same people who have been disenfranchised, who they don't allow to vote. So if we are going to take President Mugabe seriously, then there would have to be some things on the ground which change right now. We would have electoral reform. Would have permission for people who are in the diaspora who are Zimbabwean citizens. They would be allowed to vote. We would have a situation where the people of Zimbabwe are allowed to choose whoever they want to be in office. And we would have engagement, actually, with all these countries who want to help us for the sake of our people. So no one really takes seriously what the things that they say from the podium of the United Nations. It's the same song recycled over and over again.
Maybe we can have the opportunity to play President Mugabe's speech now.
Mr. Morgan's Leekentoft, for his able stewardship of this assembly during the 70th session. Mr. President, we all vividly recall the momentous occasion in September last year when we adopted the ambitious Sustainable Development Goals Agenda 2030. This assembly provides us with a unique opportunity to review the measures we have taken thus far at both the international and national levels, in line with our commitment to global socio-economic transformation. We hope that this time around, this agenda will meet better fate. We are encouraged that since September last year, fundamental steps have been and are being taken at various levels to implement Agenda 2030. In this regard, we note...
Those were the words of President Mugabe tonight, I beg your pardon, today, when he addressed the United Nations General Assembly. And in case you just joined us, this is Studio 7's Live Talk Diaspora Forum. And we are talking about the United Nations General Assembly. And as you might know by now, the United Nations was different for Zimbabweans this year because dozens of them converged outside the United Nations General Assembly to show their displeasure at President Mugabe's rule. And we have our guests, of course, tonight, Dr. Noah Manyika, Dr. Thomas Mafumo, and Mr. Dan Moyo. And back to our discussion, I'll go back to Dr. Thomas Mafumo. Dr. Mafumo, like I said, we have seen this is a different United Nations, considering the fact that in the past we have only seen a handful of people demonstrating, but we understand this year there were dozens of people. What do you think was the effect of this demonstration?
I think the people of Zimbabwe, they want the world to know what exactly is happening in Zimbabwe. This man is a liar. He's a crook. He's like a mafia boss. His government has failed completely. They have failed the people of Zimbabwe. Mugabe should just go. He's talking bullshit, and that is bullshit. He should be there.
Sorry, Dr. Mafumo.
The people don't want Mugabe anymore. Mugabe must go. Mugabe and Zanu-PF must go. They have ruined the country. They have ruined Zimbabwe. You know, he's just a bad leader. He's not a good leader. He's not the leader for, I mean, he's not there for the people. He doesn't, I mean, represent the people of Zimbabwe.
Okay, thank you so much. I was just going to say we try as much as possible to use, you know, printable words. But anyway, thank you for your contribution, Shonga.
Aiwa tinotenda zvikuru Dr. Mapfumo. Toenda kuna vaMoyo, vaDan Moyo. Tambonzwawo gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembe variko kumusangano ikoko kuNew York. Vataurawo nemumwe mutoro wedu wenhau kuno Chioneso Jani. Vakataurawo kuti vanhu veZimbabwe vari kuratidzira. Vanhu vari kungoita ruzha rusina zvarunobatsira. Zvokungoonekwa nenyika muchingoita ruzha muchishoropodzwa nenyika nezviri kuitika zvokuratidzira. Kana muine zvichemo, munofanira kunge muchigara pasi nehurumende yenyu, muri mumba menyu, mogadzirisana. Munoti...
Hurumende inogarwa naye pasi iyoyo. Munofunga here varume? Hurumende inogarwa naye pasi.
Ndizvozvo, regai tinzwe kuna vaDan Moyo, Dr. Mafumo, toya kwamuri maimanje.
Ndinobvumirana naDr. Mafumo kuti government yeZimbabwe is it is haizi government yekuti ungagarisane nayo mutaurira nezvinozvika. Tinoziva zvakaitika 2008 pavakadyiwa pamavhoti, pavatsvangirai pavakawina majority, vakafosedzera kuti muitiwe presidential runoff. After that, nyaya dzacho dzikapindirwa navana chavo mberi, zvikanzi ngatigarei pasi, it's an African problem that requires African solutions, vachinyepera vanhu. Tikapedzisira tine GPA isina kumbotransfera mapowers to opposition yanga yahwina maelections. So we know very well kuti iyo strategy yavo ndiyoyo yekuti every time kana takuenda kumaelections, voita kunge vada kunzwisisa zvichemo zvevanhu, ivo vachiziva kuti vari kungoda kupusisa vanhu kuitisa kuti vanhu vaonekwe kunge havafungi, ivo ndivo vega vanofunga. Hapana chatingataure navana Mzembe because ndo vari kutodya naMugabe vachiba mari dzegovernment. 15 billion izvozvi yakaenda, hapana nyange munhu anoziva kwayakaenda. Isu toziva kuti iri mumuhome dzavo. Saka votiudza kuti tingataure chii navo, chii chatingagare pasi tingawirirane. Chatinoda tinongoda isu ndechekuti ngavagadzire chii maelectoral reforms kuitira kuti maelections a2018 ave free and fair, vanhu veZimbabwe vaone rusununguko. Hapana zvimwe zvatingataure navo because ivo vanotoziva kuti mbavha dzevanhu. Vanhu vanotofanira kuvange vari mujere, hationi nekuti vari kuita chii vachiti vari kutonga because hapasisina zvavari kutonga kunze kwekuba chete.
Ramba yenyu muri pariro nhare. Chris, tiri kunzwa kuti mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ari kuNew York anenge apa Skype kuti tione nekunzwa zviri kuitika ikoko.
Marvelous, welcome to the show.
Welcome, how are you?
We are fine. How is New York today?
New York today is actually better than yesterday, the day before. It's very sunny, but the traffic is horrendous. I just witnessed, I think it was the motorcade of President Barack Obama passing just before I got through to you. So as I'm speaking, I'm actually outside. I'm on my way actually to meet Dr. Mapfumo, who you're talking to right now.
Okay. Yeah, can you set the scene? Tell us what has been happening today.
Well, today, as you know, we heard from President Robert Mugabe speaking, and we had him call for an end to sanctions, and also he was calling for a reform to the Security Council, And as he said, also he was looking for transparency when the next leader of the UN would be selected. But most people that I spoke to after his speech were saying he needs to also be transparent about leadership in Zimbabwe. So that were some of the concerns. And then also just outside the United Nations, there were two groups of protesters, one pro Mugabe, which was a December 12th movement, led by some Pan-Africanists from here, from the United States, and also anti-Mugabe. Those were people, Jishan was in Zimbabwe, Jirimuno in New York, Zanga Jirubuti Nizu, Iowa, Atiada, Uyeje, Taneta, Uyeje, Kaneva Mwaka, Bakune, Zimene, Kazakamese, Canada, the United Kingdom. Nekune Mango Matsay, Zubuana Mubuta or another, Dr. Mafumo Parisino, Deramwe, Devao, Vangavari, Pangapana, Dr. Fatson Zamara, Pangapana, Pastor Ivan Mawarire, Pangapana, Jemu, Manuzikanwa, Kutirufaro Kate, Kanongo, Rasta, Rasta, Nevamwe, Nemazmai, Vanichitama, Vangavaripo, Savana, Madame Mombe, we are Kuronga, Kuratizrepo, Kunokuyo, Angaripo, Uyaja, Nasranga, Varechi Shan.
Tanzwao vachitaura vamugabe vachiti aiwa nyaya yezvirango ndo inenge yakanganisa nyaya dzoupfumi nezvirongwa zvavo zvezimu asset. Vana veZimbabwe vavataurawonawo vari kuti chii pamusoro pemashoko?
Vana veZimbabwe vari kuti aiwa vari kudiwa chete utongo hwejeketere nekuti utongo hwejeketere ukauya pari zvino zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nyanya ivo vamugabe nevamwe vari muhurumende yavo zvinobviswa. Saka vari kuti ivo dai vamugabe vasandura matongero avari kuita pari zvino, zvinhu zvinganakire Zimbabwe. Uyezve vanga vari kuti hakusi kuda kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinge zviri kune dzimwe nyika sezvatiri kuona. Hakusi kuda kuti vange vachiratidzira vachisiya mashifts avo, vamwe vatorega kuenda kubasa kwemazuva mashanu vachiuya ikoko kuzoratidzira kuti aiwa havasi fara nezvekunzika.
Yes, Marvelous, we've seen the December 12th movement people. The numbers are quite amazing. Are they all Americans or they are some of them are Zimbabweans? Because we saw an exchange between some of them Mr. Pastor Ivan Mawarire. Can you tell us exactly about these people?
I think the December 12th movement are mainly people that are from here. They are, you know, black American origin. I think the exchange that you're talking about was yesterday with a Zimbabwean who allegedly or apparently appears to be working at the embassy here in New York, because I had an exchange with him later on when I went back to just see the scene after everybody had left. And he asked me, because he was marvelous, and I was amazed that he even knew my name because we never exchanged any name. But he literally said to me, what are you still doing here? Have you not finished, you know, whatever it is you were doing? So unless if you're talking about another Zimbabwean, but the exchange that I saw was with a Zimbabwean who actually works for, I think, works for the embassy here in New York.
Asi muchiona mamiriro aita zvinhu kubvira pakaratidzirwa nevana veZimbabwe nemugovera kusvika nhasi, munofunga here kuti pane zvikuru zvingawanikwa kubva mukuratidzira umu zvekuti zvingashandura mamiriro ezvinhu muhurumende?
Maonero angu, ndinofunga kuti chese chinogona kuitwa chinounza shanduro. Nekuti United Nations ipasi rose riri pano pari zvino, taona vatori venhavo vanobva kune nyika dzakasiyana-siyana vachiuya vachida kunzwa kuti sei zvizvarwa zveZimbabwe zvaakupandukira mutungamiri wenyika. Saka kunyangwe tikasaona kuti zvii chaizvo zvabuda pari zvino, ivo pavachadzokerawo kumusha vachatogara pasi voona voongororawo kuti ndezvipi zvingasanduke kana zvichikwanisika. Ndokuona kwangu. Asi semazivirwo edu tichitarisa zvatachiona zvichimboitika iko kuZimbabwe vari kuratidzira, hurumende haisi kuita hanya nezvekutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvingave zviri muZimbabwe kana iko kuno kubve kwenyika. Asi ndingatinini zvaitika izvi zvinovanyadzisa sehurumende kuti sei zvizvarwa zvavo. Ndochakaona marimwezurayo vachitaura nenyaya yevapoteri vachiti ivo kodzero dzevapoteri ivo vamugabe dzinofanira kuremekedzwa. Saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno chiri kubvunza kuti ko baba vamugabe mungataure sei nenyaya yevapoteri vari kune dzimwe nyika imi venyu vari imo muno? Madii kuremekedzawo kodzero nevapoteri vari muno kuitira kuti vakwanisewo kudzokera kumba pasina kutya kuti vanosvika ikoko vachiitwa tsimburugoti kana kuurayiwa kana kuita kushungurudzwa.
Okay, Marvelous. Just stand by. We are now going to switch over to our guest, And we'll ask Dr. Manyika what he thinks about the December 12th movement.